Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu Chivabvu 3, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. America inoparura muzinda wayo mutsva muHarare. Bhanga reStandard Chartered Bank rogumura vamwe vashandi muZimbabwe richiendesa mamwe mapazi aro kuChina nekuIndia. Tinotarisa zvakadzama zvinoreva zuva reWorld Press Freedom Day riri kucherechedzwa nhasi chishanu. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. America nezuro yakaparura muzinda wayo mutsva muHarare. Mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols vachiti izvi zvinoratidza kuti nyika yavo yakazvipira kusimbaradza ukama hwayo nekudyidzana neZimbabwe munyaya dzezveupfumi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Ambassador Nichols vakati kuti ukama uhu unake pakati penyika mbiri idzi, Zimbabwe inofanira kuvandudza mafambisirwo anoitwa zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi. Vakati havo zvinoratidza kuti hurumende yeZimbabwe yave kutora matanho ekugadzirisa mitemo yezveupfumi nezvematongerwo enyika. Vakati zvakakosha kuti vanhu vapiwe mukana wekutaura zvavanoda pamwe nekusarudza vatungamiri vavo murunyararo.
The right of Zimbabweans to express their views peacefully, to collectively bargain, and to choose their leaders.
Kodzero yavanhu vemuZimbabwe yekutaura zvavanoda, kutaura mihoro yavanoda, pamwe nekusarudza vatungamiri vavo murunyararo musarudzo dzakajeka ikodzero yakakosha yavasingafaniri kushaya. Zvakakoshawo kuti panguva ino pave nekutaurirana kwevanhu vese kuti pave neshanduko munyaya dzematongerwo enyika neupfumi inovimba nemunhu wese.
Vanikos vakati apo pasi rese riri kucherechedza zuva reWorld Press Freedom nhasi, zvakakosha kuti vatori venhau varemekedzwe sezvo vachiita basa guru mukuunza utongi hwejekerere. Vanikos vakati vatori venhau nevemasangano anoshanda akazvimirira vanofanira kuremekedzwa nekuda kwebasa guru ravanoita mukuunza shanduko neutongi hwejekerere pasi rese. Muzinda mutsva uyu wakavakwa nemadhora mamiriyoni mazana maviri nezviuru makuma pfumba mwene zviviri uye ndiwo wave kushandiswa nemapazi ese matanhatu emuzinda weAmerica munyika. Mukuru webazi rehurumende kuAmerica rinoona nezvekuvakwa nekuchengetedzwa kwemizinda yeAmerica pasi rese, Reberu of Overseas Buildings Operations Vatad Davis, vakati zvakaitwa nehurumende yeAmerica zvekuvaka muzinda wakakura kudai zvinoratidza kuzvipira kwakaita nyika yavo kushanda neZimbabwe. Vakafanobata chigaro chegurukota rinoona nezvekunze kweZimbabwe Kane Matema vakatenda zvakaitwa neAmerica vachiti zvinoratidza kuti ramangwana pakati penyika mbiri idzi rakajeka.
The construction of this building shows what good relations we have and what beautiful thoughts we have.
Kuvakwa kwebuilding ino kunoratidza ukama hwatinahwo uye zvatinofunga paukama hwedu. Ndokusaka ndiri kuti zvaitwe izvi zvakanaka uye zvinofanira kuramba zvakadaro.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaGeorge Makoni vaudza Studio 7 kuti kuvakwa kwemuzinda mutsva weAmerica munyika kunoratidza kuti America ine tariro yekuti zvinhu zvichanaka muZimbabwe.
Zvaitwa neAmerica izvi zvinotaridza kuti vane chido chekuti varambe vachishandidzana neZimbabwe. Kunyange zvavo vari vanhu vari kupusha nyaya yekuti bumbiro remutemo rigadziriswe maererano nenyaya yekodzero uyezve kuti kodzero dzevanhu dzicherechedzwe. Ndoona vari vanhu vekuti vachine tarisiro yekuti zvinhu zvinogona kunge zvichiita zvakanaka muno muZimbabwe.
Kunyange hazvo America yakavaka muzinda uyu, vamwe vakuru vakuru muhurumende kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatemerwa zvirango neAmerica vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi Zimbabwe inoti yakatemerwa zvirango nenyaya yekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Banga Restarted Chartered Bank rinoti riri kuzogumura vamwe vashandi sezvo rave kuendesa mamwe mapazi aro kuChina, India nekuMalaysia. Vanhu makumi maviri vakatumiswa basa. Banga iri rakatonyorera vashandi varo chiziviso richitaura nezvenyaya iyi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa.
Tatogara tichinetsana naro nokuti vatane vagonara pera richiendesa vanhu kumba riri kuendesa inbechi rechitiro rakutora mabasa ano etinofunga kuti iwo ndo mabasa akatinakira munyika AIT kunana Nairobi nedzimwe nzvimbo yavari kuti hapi. Saka zviri kureva izvo kuti bhengi raakusara ringori shell, mabasa mazhinji oenda kunze. Saka upfumi hwenyika ino unenge waakusumudzira dzimwe nyika, isusu munomu techitambudzika neekonomi yedu. Saka tiri kutsutsumwa zvakanyanya pamusoro pechinhu ichocho.
Imi sesangano riri kumirirawo vashandi, manga maudzwawo here nezvekuti vanhu havachapiwa mari dzekuenda pamudyandigere here kana kuti zviri kufamba sei?
Zviri kutosiririsa nekuti hurumende ndozvimwe zvinhu zvaisingaongorori zvekuti upfumi hwenyika hukasiyiwa kune vemabhizimusi bedzi, pakaitwa zvemapolisi zenyika anongotarisa mabhizimusi chete nemamwe mabhizimusi asiri emuno ekunze atinoti mamultinational enterprises, tinokanganisika chaizvo paupfumi hwenyika nokuti hurumende yakaisa yainoti minimum retrenchment package ye2 weeks chete pagore rimwe nerimwe raunenge washanda. Saka Standard Bank ine mari kwazvo uye haisi kudzinga vanhu mabasa nekuti business harisi kufamba zvakanaka. Riri kudzinga vanhu mabasa nekuti kuda kuita maprofits akanyanya, asi iri kupa vashandi vavo 2 weeks chete pagore ravashanda. Dzimwe nhambwe vatomboitiwawo zvakanaka vapiwa mwedzi umwe chete wemaRTGS nemabhondi iwayaya. Saka vashandi vari kupiwa kamudyandigere wavo hauna kumira zvakanaka, vari kupiwa mari shomanana kwazvo, nebhengi richaita mari zhinji nokudzingwa kumabasa iwayo. Asi hurumende haina chairi kuita.
Kunze kwebhanga iri kune mamwewo makambani ari kuvhara here vamutasa, zviri kufamba sei?
Kunze kwebhengi iri risiri kudzinga vanhu mabasa nekuti riri kuomerwa asi riri kutoita mari, kune makambani ari kuvhara ari kuomerwa. Ndinoona kuti kumasectors mazhinji masecta ese zvavo kune makambani mamwe ari kuremerwa, kune vashandi vazhinji vaenda nguva refu vasina kutambira vasingapiwi mari dzavo dzakakwana makambani achiremerwa. Kwoitawo makambani mamwe akaita semamaini ana Metal on Gold vari kutambudzika mamaini avo ese vari kuda kumavhara. Asi zvimwe zvacho tinenge tichiona futi kuti chitsotsi chevanhu vanenge vachida kusabhadhara vashandi mari dzakakwana, uyezve vanenge vaine dzimwe nhambwe dzezvikwereti zvavanenge vachida kugadzirisa gadzirisa. Saka nyika paizvino upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka. Makambani mazhinji nenyaya dzema2% akaiswa naMutuli Nuwe, nenyaya futi dzeexchange rate yakaitwa nemonetary policy authorities, makambani mazhinji wo ari kutsutsumwa achiti zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Asi kuomerwa kwemakambani kuri nane pane kuomerwa kwevashandi neruzhinji rweZimbabwe, nokuti zvatiri kutaura kudai vazhinji vari kutoshaya chikafu. Vanhu vari kurara nenzara asi baba vachienda kubasa, mai vachienda kubasa.
Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Thank you. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday mune nyaya yevaimbove nhengo yeZANU-PF vaJavulani Petro Sivanda vachishambira bato iri kuti kubvisa vanhu mumapurazi mavakange vava kugara kuchaita kuti ZANU-PF ishaye rutsigiro. Chronicle inoti chirongwa chekuwanisa vanhu mvura nenguva dzakatarwa chatanga muBulawayo, izvo zvichakonzera kumboshayikwa kwemvura kwemaawa anoita makumi mana nemasere nguva nenguva. MuDaily News vechidiki vanyora gwaro kuparamende vachikurudzira nhengo dzayo kuti dzidzikise makore emunhu anoda kupupidza kuita mutungamiri wenyika kuasvitsa pamakumi matatu nemashanu kuti vechidiki vawanewo mukana. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Ndinokutendai vese vakateerera vanoteerera Studio 7 nevashamarari, ndinokutendai nenhepfenyuro dzamunotipa idzi dzechokwadi. Ini kundonzi Ashton Sheren, ndobva kumusha kuHarare kudongoshava, ndiko kwandinobva asi izvozvi ndiri kuPretoria, ndiko kwandiri. Ii, tiri kungochema kuno vana veZimbabwe, hakuna chiriko. Ndinokumbira kuti dai vana veZimbabwe vari kumusha ikoko vabatana vaita chinhu chimwe, vachibvisira mhuka inonzi Munangagwa iyo. Wozi kuno kwacho kwavari kuda kumhanyira hakuna chiriko, kungoyazotambura chete, hakuna kana chiriko kuno.
Mangwanana akanaka paStudio 7, vateereri nevashamarari vese veStudio 7. Ndinodawo kutaura pamusoro pezvirikuitika muZimbabwe. Zimbabwe yakatemerwa masanctions sekutaura kunongoramba kuchiitwa neZANU-PF. Mutungamiri wenyika waPresident Emmerson Mnangagwa wawo avaoni here kuti zvinhu zviri pachena, nekuti ivo vanotaura kuti vanokumbira kuti zvirango zvibviswe. Asi zvinhu zvavari kuudzwa kuti vari kuita izvi, zvavari kunzi vatanga vasiya kuti nyika ioneke ndamberi, zvinhu zvinova zvinhu zvakanga zvisingaitike makore ese akambenge Zimbabwe isiri pazvirango. Saka ivo vari kuchiponesa chii, nekuti vari kungoudzwa kuti siyai zvakati tibvise zvirango, vadi kungobvisawo kungosiya zvinhu zvacho zvavanzi vari vasiye izvi zvirango zvacho zvobviswa. Kana kuti varamba vachingochema kuti nyika iri mumasankisheni, nyika iri mumasankisheni, ivo ndo vakatemerwa masankisheni, vadi kuchisiyawo rit, kana vachiona kuti havakwanisiwo kuti zvinhu zvacho zviregekitwa, vosiyawo pavamwewo vatungamiriri vari redi kuti vasiye dhani kuti vauraye vana veZimbabwe nenzara. Saka vana veZimbabwe kana vachifa nenzara vari kuda kuzotonga ani, nekuti toziva kuti ivo havasi kufa nenzara, vari kufa nenzara vana veZimbabwe. Asi ivo havana hanya, vana veZimbabwe pavanoda kuratidzira kuti varatidzewo kuti pane zviri kuvarwadza mumwoyo mavo, ivo sekutaura kwavakatoita kuti mapurisa akagadzirira karefu. Kuti ndokumbirawo kuti dai vaMunangagwa nehurumende yavo kwanzwisisawo zvido zvevanhu, nekuti kana vanhu vakati tuda kuedza kutaura navo, ivo titatogadzirira puti vanhu voti chiuyai tisanganezve tikuone sei, havakwanise kuti tisanganeke navo. Vanhu vopinda mustreet vachitaura zvichemo zvavo public, vobva vatobata pfuti voti tokuurayai. Saka hatichatoziva kuti kuZimbabwe kwacho todizve. Makadi paStudio 7 nevashamarari vese vanoshandapo nevateereri, ndirikungodawo hangu kungoonesa vanhu kune vanotenda kana vanhu vanoziva Bhaibheri, mukaverenga munobvumirana neni kuti Mwari vane simba rekurayira zuva kuti rivhenekere nyika kana kuti risavheneke. Vane simba zvekare rekutaura nemhepo zvayo kana nezvose zviri pamusoro peino nyika. Mwari vane simba navo, vane simba rekurayira makore kuti agare akachengeta mvura agodarika nepamusoro pedu achizononayira somewhere. Avanayo. Saka avangazoshaye simba rekutaura necyclone kuti isauye kunoparadza. Asi chandikuona kuparadzwa kuita nyika dzekuno kusadhiki imhosva dzevatungamiriri vane utsinye wekuno kusadhiki, vanofurirana zvinhu zvakaipa, vanofurirana zvinhu zvakashata, vachideura ropa, vachishaya kana nekumbunyikidza kodzero dzevanhu. Mwari vatogumbuka. Ndosaka nyika dzino dzokuramba dzichirohwa necyclone.
inini handizvoni zvichiita ini. Ndinotaura president Emmerson Mnangagwa kuti vanhu ngavabve pona papo. Vasharukwa avo vanokorera vanhu. Neplan yavo nemainjinia acho anokorera. Vangakorera ngei kubloka, kuita mugani, handi kumatundu herwewe. Vanochera foro, vodivaita so, voisa concrete. Voisa concrete, foro inenda pasi. Voisa concrete, vodzaka futi padzasi. Voisa futi mwini concrete. Kuti ivhu riya risazotorwa ngemvura richidzaka pasi. Vanodivaita zvino, ndo injinia wacho zvovo. So vakakura kufunga izvozvo. Mari yavanotuya yemadonation yakamboenda pari. Ndiye vaivangoshandisa zvizvozvo. Vopa mainjinia voita basa rona iroro. Vodivaita musi matundu ese, voita kudivaita kuti mvura kana ikazonaya zvaizvo isakukura. That's simple.
Makadii kumhuri yestudio 7 ndoitwawo nevhanyadongo tiriwo kwasouth africa apa pajohannesburg kudeep slot zvakaoma kurarama mumasango vana vezimbabwe asi ndinongoti mwari tinovatenda nokutichengeta kwavari kuita asi maomera kuita zvono kunyika kwedu maonero angu ndoona sekuti mudhara uyu anonzi Mnangagwa dai ambopa mufano chidiki chamisa ambochimhanya toone kuti zvinofamba sei nokuti 2009 vatsvangai vakachimhanya zvinhu zvikachinja saka tiri kuda kumboona kuti dava mumba mufano uyu ambochimhanya because zvinhu zvacho zvakaoma zvino tinorarama tiri mumasango vakadzi vari kuzimbabwe utoona kuti upenyu hwacho hautoiti kurarama usina mukadzi wako kuno zvinotozokonzeresa asi dava siya mbanambochimhanya atadzoka kumba tinotoone shure kugara kunyika kwedu nokuti kugara kunze kunotishungurudza amave
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asinei nechokuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muimbi wekuUganda ane mukurumbira uye ari nhengo yeparamende Robert Kyagulanyi, uyo anozikanwa nezita rekuti Bobi Wine, asunungurwa nemapurisa mushure mokubvisa mari yechibatiso. Bobi Wine akasungwa achiratidzira kutanga kwesvondo rino uye achamira mberi kwedare redzimhosva mwedzi uno usati wapera. Hurumende yavatrump yayambira kuti ingangoshandisa mauto ayo muvenezuela kuti idzivirire mhirizhonga. Mutungamiriri wevenezuela vanicolas maduro vari kuramba kubva pachigaro kunyange hazvo kuratidzira kuenderera mberi munyika iyi. Zviri kunzi vamaduro vane rutsigiro rwemauto avo. Svondo rino Studio 7 iri kutarisa zvakadzama zvinoreva zuva reWorld Press Freedom Day iro riri kucherechedzwa nhasi chishanu. Kunyange hazvo mhemberero guru dzatanga kuAddis Ababa, Ethiopia nhasi, urongwa uhu hwakatanga nezuro. Nhasi ndiro zuva chairo rakatarwa neUnited Nations kuti vatori venhau vaungane vachiricherechedza. Vanodzidzisa vatapi venhau paUniversity of Indiana kuPennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vaudza Studio 7 kuti vatungamiriri venyika dzomuAfrica vanofanira kuremekedza vatori venhau nekuti basa iri rinobatsira vanhu pamwe chete nehurumende.
Izwa rinokosha chaizvo ngekuti vatori venhau vane basa guru chaizvo rekuzivisa vanhu zviri kuitika munyika. Izuva iro ratinofunga kuti vanhu vachacherechedzwa basa revatori venhau nekuva nerukudzo kune vanhu vanotora nhau kuti vanhu vazive kuti chii chiri kuitika ibasa revatori venhau.
Chamuri kuda kuona pazuva iri chii chamunotarisira kuti zuva iri ringaita mutsauko?
Chinhu chikurukuru ndechekuti dai hurumende dzemuAfrica nemuZimbabwe dzikava nerukudzo rwebasa runoitwa nevatori venhau, watori wenau awasi washandi wehurumende. Wanu wanoshanda basa rekuzivisa wanu wakazvimirira pao wega. Dai ikawanya ya inunya sonzwisi sikwa ni watongi wemu Afrika kunyanya kwe Zimbabwe. Hakuna ba dhatu rukuzo, hakuna ba respect yekuti wanotora na u. Wanu wakazvimirira wega wanoshanda basa rino ende samberi ruzivo rwezvinoitika munyika nemuhurumende pawanhu.
Basa revatore venhau munoona sera vanyore here tichienzanisa nemakore apfuura?
Handifunge kuti pane zvinhu zvakachinja zvakawanda ngekuti kunomboti musi koita kunge zvinhu zvanaka asi wozonzwa kuti zvashata zvekare. Saka chinonetsa pakune wanotora nhau ndechekuti havazive kuti rechimangwana richaunza zvakadii. Wakangonyora chete chinhu chisingafarirwe newehurumende wanopinda mudambudziko guru chaizvo. Saka handingati nyinyi pane zvinhu zvakawanda zvakachinja munyika yeAfrica. Kana wanhu wanoongorora inonzi Freedom of the Press kuAfrica wanoratidza chaizvo kuti zvinhu hazvina kuchinja zvakawanda.
Vanhu vangapatsanura sei nhau dzemanyepo kana kuti fake news kubva panhau dzechokwadi?
Zvinonetsa kune vanhu vazhinji. Chinhu chikuru kuti ukwanise kupatsanura nhau dzemanyepo nenhau dzechokwadi kutsvaga anoti masources akawanda. Usangoverenga mapepa ehurumende ega, usateerere nepenyuro dzehurumende dzega. Chiedza paunogona kuono teererawo nepenyuro dzakaita seNDSS Studio 7 neyainzi Africa Press dzimwe dzakasiyana dzese. Ndo panozoya chokwadi ichocho. Saka musangoramba makangoteerera zvinobva ku nepenyuro dzehurumende. Asi chiterewo dzimwe nepenyuro dzakazvimirira dzega.
Muzvinafundo Stani Mukasa vari parunare neStudio 7. Iko zvino toenda kuna Marvelous Mhlanganya uye tione zvaasangana nazvo.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi. Tanga tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemitambo chinogara icho kuAustralia vanozikanwa nezita rekuti Tafida Man. Regai tiende kwaari tinzwe kuti basa iri akaritanga sei. Koma Tafi makadiko?
Tinofara. Tinofara.
Aiwa tiri wadi, tiri kuchingamidza ipana apa vazhinji vangada kuzoti munoita masikita yamuri kupiko?
Ari kuAustralia.
Saka makazvifunga sei zvekuita masikiti?
Zvatongotanga as a joke really. Pandakatanga I wasn't really serious. Handingati yakanga iri plan yangu muupenyu hwangu kuti ndichazoita zvecomedy kana. Zvakatanga last year nguva yemaelections ya. Pataka tamirira maelections was the time paitwa yavaiti chigumba challenge. Vanhu pavaingoti maresults ngabude, maresults ngabude paya. Saka vanhu vazhinji vaingoita chigumba challenge. Saka nino handangu jaino vanhu vanokuisa kuita kanga video ndichingonachirwa kwete kuti ndaiti ndira kutoti ndizvishuwa ndakuda kuita zvecomedy kana zvongofarawo. Vandaisa chiskiti chacho paFacebook. Vanhu vakabasa pachifarira zvisingaiti beyond what I even expected. And then I followed up that video with another one. Iro rechituru racho manje ndo rakazvinofarirwa ende rikaita viral and it went. I was everywhere. Saka ndipenda kutozoona kuti zvishuwa pamwe zvecomedy zvacho zvinenge zviri mandiri.
Saka apa munoita rimwe basa rei?
Ndiri musupply chain.
Saka munotogara mune studio yenyu here kana kuti munozvifambisa sei?
Ndangoita spare bedroom yangu ndomundeya ndakangoita 10 days into a small studio and stuff. So ndomandinoita zvese zverecording nezvozvo zvekudi zvekuverenga news and all.
Ya, regei timboteerera skiti yenyu yamakapedzisira kuita timbotarisa tubva tanzwa kwamuri kuti makaifunga sei.
Aro! general inina chena na zingwa sacho nam toro ngato peka mapesi inini ngonda ngodi prane iwawa nani okay rap do it ngati chota na pari oni na icha nuka menti kenta te tingori tuche tewe angifunge pane kinga tinete teka teka oh no listen Ati hamukete, apati bata angatitete Inge unungziwa, bobo wargu kwaza uyu anotempa ni ami Nduze kuti ami yache notunga miwa nani Iyo zuturi, saka usaitawari Tochi tingu ya chinichi kukatunga shamari Sawira kutunga ninoda, ati tete ndinota indu Handi wani shikashanda, wawanu sote budi Tungu wa utao, kutipane makororo Akumbele samtara wetu popo
Aiwa, tuku kaona kaskiti kama kaita ako, makava makabata ni zaneru yoro wa Winky D Mugaden. Mune mazwe funga nguwe hizi?
Njuka na njimundo nguwe, adaro kutuma kutati. Andisi, andina, wamono kundo, nushunga nguwa, nushikaji ya stay, nushiji, ina andisi, andisungu nana, nga kutimbi neka resipi ka formula ka kriteria kandisha nzo leito kinyebira. Nungu ita. Actually, zingi singu ito, Tuna itirani tawa mule. Mimi ni mmoja tu kutanga kuzi. Ah, kama na kati nka. Ini kutanga kwa nguo ni sisi nchini rombo. One day ni kutoa kuto sewa.
Ini ndiyo marvelous nchini nyahuye. Ndiyo mu Washington.
Makaterera ku Studio 7. Tukute fengera tiri ku Washington DC. Zviri munhau America inoparura muzinda wayo mutsva muHarare Banga re Standard Chartered Bank rogumura vamwe vashandi muZimbabwe richiendesa mamwe mpazi aro kuChina nokuIndia tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka